takataura chinowani kuti tisongodzokera kubasa kana vatenga mishonga nemichina inoshandisa kurapa vanhu vanorwara yagadzirwa izvozvo zvasati zvatarisa ende vana chiremba havana mari dzacho dzokudzokera kubasa kana zvinhu izvozvo zvisati zvatarisa hatidzokeri kubasa.
Ko musangano waitwa pakati pehealth services board nerimwe sangano ravana chiremba rezima imiwo matambira sei zvabuda mumusangano uyu?
Isusu hatinei nemusangano uyoyo because zima ingasina kumirira Zimbabwe Hospital Association. Isusu tiri association iye takatomira yoga isinei nezvezima saka tinoramba tichingoti izvozvo zvavatenderana zvezvavo ikoko. Isusu hatisati tatenderana anything nehealth services board.
Saka munotarisira kusangana nehurumende riini kuti mugarewo pasi mutaudzane?
Kune meeting inonzi bipartite negotiation panel. Saka ndokwatichazotaura nehealth services board nehurumende. Iko zvino hatisati tasangana navo ende hatisati tatenderana zvinhu.
Uko inyaya yekuti vana chiremba majunior doctors vange vaakunzi maintern pachisainiswa mamwe makondirakiti matsva muri kutambirawo sei danho iroro?
Izvozvo majunior doctors azviramba even avo vari kuuya vari kutanga gore rino vazviramba. Isusu tinofunga kuti mushandi upi neupi ane kodzero rake rokuramba kondirakiti isingafambirani nemaservices ake anoti akupa saka tichairamba kondirakiti iyoyo.
Takaonawo paine kutyisidzirwa kwaiitwawo nehurumende nenyaya dzekunzi madzungwa mabasa. Izvi zvakakukanganisaiwo zvakadii kana zvakakubataiwo zvakadii?
Isusu izvozvo takazviona kuti vadzinga vavana chiremba around 580 vakatirwadza mumwoyo because taona as if hurumende haina basa nemahealth services enyika ino because nyika ino yagara isina vana chiremba vakakwana saka kuzodzinga vana chiremba futi vachazowedzera health care crisis. Saka zvakatigwadza izvozvo kuti hurumende yakuita senge haina kana basa neutano hwevanhu kana nemahospitals evanhu.